manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 2 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mumiririri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Dambudziko remagetsi rotarisirwa kuwedzera sezvo mvura yoshomeka muKariba Dam. Mutungamiri wenyika vaemasoro munangagwa voenderera mberi nemisangano kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmo Chidziva vechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaWash Mwincube vave kutiza kusungwa nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa. Vachidziva vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mwana ane makore gumi nevatanhatu. Ama dzemwana uyu ndidzo dzakaenda kunomhanyara kumapurisa svondo rapera. Taedza kubata vachidziva panhare mbozha yavo asi vanga vasiri kubatika. Takundikanawo kubata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu. Asi tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Kinyaya tikuongorora uyezve tikutsvaga musungwa uyo asiri kuzikanwa kuti izvo zvizvi akawanda kuti
anga adaidzwa here kuti anga achizvipira kumapurisa sei muri kuti haasi kuzikanwa kuti aripi
mutimo wenyika wakajeka kana mumhangara akaenda achinomhangara nyaya mapurisa vanosungirwa kutsvaga munhu kwaanogara pari zvimwe zvikaenda kudzimba dzinonhide dzake ina mapurisa vachimutsvaga achimushayiwa
saka hapana kana gweta kana ani atauya kumapurisa achimumiririra
Isotara zvepamutero pari zvinezvi samapurisa tatinochigeka pachona sekuti isusu tiri kumutsvaga
mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kutarisirwa kuwedzera zvakanyanya munyika sezvo mvura iri kunzi yashomeka zvakanyanya muKariba Dam zvapa kuti Zambia itozivise kuti ichatanga kudzima gwenya rayo muna Kariba musi wa 14 gumiguru. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita izvi mavhiki anotevera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe divi ravo.
Kariba hakuna kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa nenhau yekuti mwaka watapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muzambezi mukariba saka tinoona kuti even Zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunowo kuZimbabwe nekuti tinogamurana nemuZambia hatichikwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vari kupa information yekuti kunonga kuno kuvharwa maoperation zvisvika mvura yazonaya tinodambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukariba mvura ikanaya nhasi chaiye kariba haikwanisi kudzara
nechikonzero chemuzvinafundo
inoda kuti inyase kuyerera iko imwedzi yakati mitatu kana mina saka mvura taicho zvinoyaya kunana October November uko zvinoreva kuti ukarepa izvozara tinoda kusve kunana April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi ekuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona mareports Pick n Pay inova retailer yedu emuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters ye diesel makore matatu apfuura pagore but gore rino tikaona vaishandisa over 2 million liters ye diesel saka muri kuona kuti budget yekambani maringe nemacost ekuti arun their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million munyaya yemagetsi chete yasikuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business mumasectors akasiyana-siyana apa ndangodonongedza hangu kuretail tichingatari kumining sector vane matambudziko makuru ari kutoshamisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injodzi yatiwira ichavhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya panguva iri kuti zigi ari kuona simba ari kuita sekusurvivha maeconomic shock saka iyi inotova imwe shock ndeyekuti murwere ari muchipatara muintensive care unit dokta wabvaa mubaya jekiseni reserial by mistake oisa poizo saka ipoizon kuekonomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya karenzi yedu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kuChina nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi muBeijing vachizviudza pamusoro pemabasa ebudiriro ari kuitwa nehurumende yavo uyevo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvingaitewo zvipi mukusimudzira nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri weChina vaXi Jinping mangwana pamberi pemusangano mukuru wepagore we-2024 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation kana kuti FOCAC uyo uri kutanga musi wechitatu uchipera nemusi wechishanu. Mukuzeya nezverwendo rwavaMnangagwa urwu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti mutungamiriri wenyika ange achikwanisa kusangana nezvizvarwa zvomunyika make zvinenge zviri mhiri nokuti mutungamiriri wavovo mutungamiriri weduvo chero tiri uno isu achiteerera somutungamiriri wakati ndiri mutungamiriri wokuteerera a listening president unenge asina kungoteerera vari muZimbabwe chete vanenge vaine mibvunzo yavo kune vamwewo vanenge vaine mari dzavo dzokuti tikauya muZimbabwe zvinhu zvedu zvinozomira zvakanaka here saka misangano yakanaka iyo yokuratidza kuti purezidhendi unoda vanhu vake chero vari mhiri kwamakungwa kwaanoenda ikoko.
Tinoona kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuChina uko kwavari kutarisirwa kupinda musangano we-2024 Summit for the Forum on China-Africa Cooperation. Zvii zvamungataura pamusoro pemusangano?
Misangano inenge inoitwa gore negore ichivimbiswa kuti pane zvichabudapo asi tikazvinge toenda on the ground munyika kuona kuti ko zviri kuvandudza chinyi ndopetine tozoona sokuti pamwe idzi nyika idzi dzinodaidza vatungamiriri vomuAfrica kuti dzizowana chikamu chihombe muAfrica chadzinenge chaakuzobuda nacho sokunzwa kwatinoita kuti vokuChina vari kuputsa mamwe makomo vari kutenga mamwe mamaini vachidai saka tozoshaya isi kuti pedu ndapapi.
Asi takanangana neZimbabwe vamwe vari kuti aiwa ukama hweZimbabwe neChina hwawisa budiriro yakanyanya uye kukura kweupfumi
zvingangovapo zvakadero kuti zvinoonekwa nenzira idzodzo asi ini kana ndichitarisa ndinenge ndichitarisa chikamu chinobetsera ruzhinji hweZimbabwe kunenge huri mumatambudziko hungu upfumi hunganzi hwakura hwakurira vanhu vangani pauwandu hwavanhu vari muZimbabwe nokuti paunenge uchiinda muZimbabwe kana muAfrica unongovona namo dzavanhu dzichitowedzera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rino vari mudzidzisi paDeVry University muno muAmerica kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumanzu kuti tinzwewo maonero avo.
Kana tichirangarira vamunangagwa vanofamba nedingindira rokuti Zimbabwe is open for business pachirungu norokutizve rakanyanya kukoshesa rokuti nyika inovakwa nevene vayo. Saka panobuda President Idi Mnangagwa vachienda kunze, vanoshuviro yokusangana nezvizvarwa zveZimbabwe dziri munzvimbo dzakasiyana siyana. Ivovo vachivabudzavo kuti magariro avo munyika iyoyo kwakambomira sei saizvezvi vari muChina. Saka trip yakanakisa kwazvo yokuti maZimbabweans vanenge vari muChina vanofanira kuti vaende nobuwandu hwavo vanonzwa mashoko aPresident wavo kuti nyika yedu yeZimbabwe tava papi nenyaya dzebudiriro.
Tichitarisawo iwo musangano wekudyidzana kweAfrica neChina uyu, zvii zvaunobatsirawo nazvo kunyika dzemuAfrica tichinzwa vamwe vachichema kuti China ndeimwe yenyika dzavari kupomera mhosva yekuuya kunotora upfumi hweAfrica?
Hongu, kune vakawanda vanongoda kugara vachichoropodza kuti China yazodai muAfrica, yazodai muAfrica. Asi vanoziva kwakabva runako gwake awanzo kukangama. Isusu muZimbabwe kuti tive nokuzvitonga kuzere takabatsirwa neChina. Saka kuna maprojects akawanda anoitwa neChina vachibatana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka maZimbabweans havagoni kuona huipi hweChina, asi kuna vamwe vanoonavo huipi hweChina, nokuti zvinoitwa neChina neZimbabwe zviri pajekerere. Saka izvozvo handioni kuti vanogunun'una vanonyatsa kuzive here kwakabva Zimbabwe pairi nhasi nekwairi kuenda.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU-PF vagadzira chirumbanzu vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court muChinoi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vagari vemukariba gumi nevana vakasungwa musi wa31 Chikunguru mushure mekuratidzira vachitsutsumwa nekutungamirwa kuri kuitwa nyika. Vanhu ava vange vachimirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vainge vapedza mazuva 33 vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mapurisa anoti vagari ava vavanoti vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vakaratidzira vachipa vanhu vainge vari mudzimotokari nekuzvifambira havo mapepa vachitsutsumwa vachiti mutungamiri webato ravo vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevanomwe vasunungurwe. Vanopikisa vari kupomerawo hurumende mhosva yekuita kuti matare asaburitse vakasungwa ava muusungwa nekuburikidza nekuvapa mari yekubhadhara mari yechibatiso. Vanhu vakasungwa pamberi pemusangano weSADC vanodarika 100 and 90. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti hurumende inoudza matare zvekuita.
Panyaya yechibatiso kubva zvandaita minista, chinhu chandinoziva chinokosheswa naPresident wedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza matare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende ndo zvavanokoshesa. Kwete kwete pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakazi.
Mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vari muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTRCC vari nhengo yerimwe sangano rinonzi Blue Movement vaOstalo Siziva.
Nhasi tanga tiri kukaripa panga pasungwa maactivist and a former member of parliament vachibatwa nenyaya dzekuti ZANU-PF inotya vanhu vemuZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro vaSiziva?
Nekuti haina kusarudzwa nevanhu. Ndo zviri kuitira kuti muone kuti nyika yese patanga tichigadzira SADC zvanga zvichiitika ndechekuti maactivist ese nevese vanokonsidera kuti havawirirani neZANU-PF vakabata vese vachipinda mumajere, zvakazokonfemwa nemutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutswanga vachitaura kuti sezvo SADC yakapera summit takugona kuvabudisa.
Ko, zvanga zvichitaurwawo nemakurukota ehurumende naivo vamunangagwa kuti vanhu ava vanga vachida kukonzera kusagadzikana paiitwa musangano weSADC?
Isu takataura kare kuti isu wapeace loving people tinotezera bumbiro remutemo wenyika, asi zvatikona nechekuti ZANU-PF inoita zvese zvainogona nazvo kuti idzvanyirire nekubunyikidza kodzero dzeruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Matambirawo sei mutongo wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bero vachitongo vachibva kumba?
Haisi nyatinofara navo. Ehe, tanga tine hama dzevanga vakasunga vachiratidza kufara, nekuti hapana munhu anoda kuti hama yake igare mujere. Ndo mabruises and pains of this struggle, ndo zvatinosangana nazvo nenyaya yekuti isu takasarudza nzira yekuda shanduko muZimbabwe. Mhosva yedu ndeyekuti vanhu vezhinji reZimbabwe vakabuda rikataura kuti isu hatichade ZANU-PF, takuda kuti paite shanduko. Tiri kuudza vanhu vese veZimbabwe kuti tinofanira kuramba takashinga, hapana nzira inoita izi. Ndo zvatachitaura pana tichitaura nevacommunity leaders kuti ndo nzira yacho kuti nyika isununguke. Tichadzvanyirirwa, tichabunyikidzwa, asi tinoramba chienda mberi nekuti tinoziziva kuti at the end of the day the people shall remain victorious. Saka totenda vese vakamira nemaactivists nemacitizens varumirira shanduko, vanomirira kuti munyika muite hurumende inobva kuvanhu. So toda kuvatenda vese vanhu vakati pasolidarity.
Saka magistrate ati vabhadhare mari semari yechibatiso.
Magistrate court yati vanofanira kubhadhara mabeu $100 each. Zvese izvozvo mastrategies and tactics ekustifla kodzero dzevanhu, asi hatimiri, tinoramba tichienda mberi nekuti chatoda ndeti muZimbabwe muite shanduko, chatoda ndeti muZimbabwe muite hurumende yabva kuva.
Vaimbova mutedzeri wemutauriri webato reTRCC vari nhengo yeBlue Movement vaOstalo Siziva vachitaura vari parunare kukariba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vati vave pedyo kuburitsa gwaro ravo rekupedzisira riri pamusoro peurongwa hwekuregererwa kwenhapwa dziri maoko echikwata cheHamas muGaza. Asi vati havafunge kuti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuita zvikuru kuti vakwanise kuwana chibvumirano chakadaro. Apo chirwere cheMpox chiri kunzi chiri kupararira munyika dzemuAfrica dzakawanda, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira bazi rezveutano kuti ritsanangurire veruzhinji matano ariri kutora kudzivirira chirwere ichi kupinda munyika uye kutiwo chinorapwa sei kana chavamo. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kuziviswa zvakanyanya nezvechirwere ichi vachiti kune vanhu vakatowanikwa vainacho munyika dzinofamba neZimbabwe zvakanyanya kusanganisira Democratic Republic of Congo umo mpox yakatanga kuonekwa muna zvitavo egore rapera.
Pari zvino chirwere chempox haisati chavemo muno muZimbabwe, asi tinotarisa kuti pamwe omazuva anoteera maesvondo anoteerana mwedzi inoteera chinokwanisa kunge chauyawo muno muZimbabwe, nekuti muSouth Africa nekuMozambique vakatombowana macases echirwere chempox.
Kunyange hazvo mumakore ari pakati pa1970 na2021 chirwere ichi chainzi chainyanyobata vana vadiki. Rwendo runo chiri kusanganisa mazera ose. Dr. Chiripanyanga vanoti zvimwe zviratidzo zvempox imhezi dzinofararira nemuviri wese, kupisa muviri nemarwadzo emitezo yemuviri.
Kana tabva ipapo chinozotanga kubudisa mapundu anenge maduzu anotangira mumaoko achienda mutsoka oyawo kumeso, anokwanisa kuendawo kunhengo yesikarudzi, zvichikonzeresa kuti mapundu aya anenge achivava. Kana mapundu achivava, mamwe anotirwadzei nekufamba kwenguva, mapundu mamwe anoputikawo, mamwe anooma. Saka nangwa nemaona munhu aita masymptoms kana zviratidziro izvi, suspect aikanifungidzira kuti munhu yaane chirwere chempo.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanotiwo chirwere chempox chakatangira kumhuka dzesango, uye chinotapuriranwa nyore nenzira dzakawanda dzinosanganisira kugumana nemunhu anacho, kubatana, tsvodana uye kusangana pabonde.
Vairasi iri rinogona kunyanya kupiwa zvakare vanhu vachigoverana pakukisana pakubatana. Zvese izvozvo, chero hanzu dzinoshandiswa nemunhu ane chirwere chemonkeypox dzinogona kunge dzine mavhairasi anogona kuenda kune mumwe munhu anozobata mashitsi wayo kana hembe idzodzo achiwacha and so forth. Saka chirwere chinobatirira zvikuru nyore nyore.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vakuridzirawo bazi rezveutano kuti ridzidzise nekupa chenjedzo kune veruzhinji maringe nezvempox, kuitira kuti vasazoshamiswa kana kurohwa nehana kana vakazosangana nacho. Mutauriri webazi reutano vaDonald Mujiriva dzeStudio 7 kuti hapana munhu atiawanikwa aine mpox munyika pari zvino, uye vanoti kune vashandi kumabhodha ose enyika vari kuita basa rokuongorora vanhu vanopinda munyika.
Vanhu varimo maairport kwedu, hatisi mabodi health, the whole surveillance system is on the ground right now.
Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti ravedzera matanho ekuvheneka chirwere ichi kumiganhu mitatu yenyika, varusike vanoti izvi zvinogona kusashanda zvakanyanya sezvo kuine dzimwe nzvimbo kumiganhu yenyika dzine maburi anokwanisa pinda nevanhu zvisiri pamutemo. Chirwere chempox chakatanga kuonekwa muvanhu muna 1970 muDRC mumwana aive nemwedzi mipfumbama. Gwaro rakaburitswa muna Nyamavhuvhu gore rino nesangano reAfrica Center for Disease Control CDC riri pamusoro pechirwere ichi reEpidemic Intelligence Report rinoti vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nemumwe 3,311 vakabatwa nempox munyika gumi nenhatu dzemuAfrica mugore rino ra2024. Nyika dzemuAfrica dzinoti Burundi, Cameroon, Central African Republic, Congo, Cote d'Ivoire, DRC, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria, Rwanda, South Africa neUganda dzinonzi dzatove nevanhu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitse.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi vanhu vakawanda muAmerica vari kucherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, asi izvi hazvisi kumisa vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kutsvaga rutsigiro. Muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vachange vachitsvaga rutsigiro kuPittsburgh vakabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato remaRepublicans havasi kutsvaga rutsigiro pazororo rino, asi amai Harris navaTrump vari kutarisirwa kutatsurana nemusi wa10 Gumiguru, apo vachaita gakava kana kuti debate. kuti tizeye zviri kuitwa na Mai Harris na va Biden. Ivanza Zininga we Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Labor Day izuva rakakosha chaizvo muno muAmerica nokuti rinoratidza iro kuti backbone yeAmerica vashandi vese variova 80-85% vari kusumudzira nyika mune madiscipline akawanda kubva kumadoctor, manesi, vashandi vemugwagwa, vemarail nezvese nemaunion ese akabatanidza nyika yese.
Ngatitarisewo kuti vashandi vari kutaridza here kuti vari kunyanya kurerekera divi ripi tichitarisa kutsvagwa kwerutsigiro kuri kuitwa naAmai Harris nava Trump.
Tinoziva kuti divi reDemocratic Party ndo rinenge ranga rine rutsigiro makore ese aya from the labor unions kana kuti vashandi vese mumapato ese enyika. Asi zvatiri kuona ikwe zvino ndezvekuti vaTrump vanenge vava kukamura chikamu chemaworkers iyo vachirepresenta Republican Party. Nemaonero angu vaTrump vari kuita zvese zvavanokwanisa kuita kuti vadzokere muWhite House vachidavidzira nekuenda kunotaura nevanhu veruzhinji vari maunions kuti ivo pavanga vari ivo mutungamiri wenyika nyika yaifamba zvakanaka.
Chikuru chingada kudzidzwa neveruzhinji ndechipi tichitarisa kuri kuenda sarudzo nepamire vashandi munyika nhasi?
Maworkers vari kufarira vaTrump nyangwe zvavo leadership yavo yakaendosa Mai Kamala Harris nava Tim Walz. Saka tichaona kuti nhasi pavanenge vari kucampaign President Biden naMai Harris nemaunion leaders vanenge vakamira sei uye kunenge kune mashandi vakawanda sei. Asi gore rino hamangange vhoti yacho inenge ichanetsa nokuti vanhu vari kutaura zvimwe zvinhu isusu tinofunga kuti kuchabuda zvimwe zvinhu. Nokuti takambozviona futi 2016 pai vanhu vachitaura 70% kuti vachavhotera Clinton asi vakazobuda vachivhotera vaTrump. Saka ipapo ndopatoda kuona kuti gore rino zvichachinja here nemamiriro akaita zvinhu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai vari parunare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire zvamunofunga.
Padi pastudio 7 ndibaba wevano baba chinogurei. Nyaya iri kutaurwa nevarume vezano vanofunga kuti Zimbabwe yakapusha. Vari kutaura zvokurejeswa kwemapati kudidi. Nyaya yavo yese iri pakuda kuteya baba Chamisa. Ndo zvavari chete chete kutsvaga paari nezvaari kufunga nezvaari kuda. Vana veZimbabwe zano taakuiziva ndo mugariro wayo. Hei, kunyoresa nguva ino kuri kuda kuvhotwa here? Tachinja tadini? Chiri kudiwa vana veZimbabwe ngatishande pamwe chete mavoveti makomredi vabereki madzimambo masabhuku ana mujibha kudzikinura rusununguko nepovo navose vari kunze kwenyika.
Makadi makadi pastudio 7. No totiti matambudziko ebhazi radona riri kwatamuka rakauraya vanhu ava richira kunzwa Petersburg. Veduwe chimwe chikumbiro chandiri kukumbira vanhu vari kunzi musi wa 6 September kunoko kune demo yekuenda kuembasi kwedu kuno kuZimbabwe kuPretoria. Saka zviri kunzi vanhu tiri kuno demo tanenya kuti mapasipoti akakwira ari kukwira zvinhu zvekuZimbabwe takati kudzvanyirirwa. Mapurisa ari kuuraya vanhu ari kuti ita zvezizvo. Saka veduwe vanhu dai taita mukombera pamwe chete waona tangono taenda tanokwana kuplease ndapota.
Ayo mashoko evateereri vedu asinei neStudio 7. Vanoda kutumira mashoko tumirai pa 001-202-465-0318 uye musakanganwe wekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 PM. Apo muchange muina Marvelous Muhlanga Nyahuye achitarisa nyaya dzekusungwa kwevanhu uye kunyimwa kwavo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Aiwa hama wadiwa nambe tambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ndogu siyae mchinzwa nau ze Isindebele na Taboka.
Soko isika tisenda bakuvi.